very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 15th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the cash crisis currently facing the country. And we also understand that today that the Reserve Bank governor has said that bond notes will go ahead and will be introduced next month. We're going to be looking at what kind of businesses can women do in these difficult times. So what are your views on the issue?
To join us for this discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz. Shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you women out there, don't forget Thursday, Pano Pachinache Mazimai. Join us.
Olwesine lobe sifazana olobo mama sisithi asihluzeni bo mama kodwa sitholakala njalo ebulenjini ku www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can literally join in the conversation right now. Hopefully you have liked VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can be included in the conversation. If you haven't, then please like us so you can be live streaming along with us tonight.
Right now.
Yes. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis facing the country. And we're also looking, PJ, at an announcement that was made today by the Reserve Bank governor that bond notes are indeed a reality and they will start being introduced at the end of next month. But today we want to discuss, okay, we have all these challenges, but what can women do faced with all these challenges in terms of businesses, in terms of making sure that they put food on their children's tables? What are your views on the issue?
Yes, Mav, as you said, Reserve Bank Governor John Mangujga announced his monetary plan that the country will next month introduce bond notes to ease the cash shortages in the country. But he proposes plans and receiving mixed reviews from people in the country, which some women vendors saying it will negatively affect their business, while others say it will give them a chance to access their cash easily. But skeptics view this move as a clever way for the government to reintroduce the Zim dollar.
Yes, PJ, we were hoping earlier on to have played your soundbite by Empretec Zimbabwe, but Empretec Zimbabwe, an organization that works with small to medium entrepreneurs, says it is launching a competition inviting the youth, especially women, to come up with business plans that will win them an opportunity to fund a new venture of their choice, but it has to be aimed at value addition to the crop maize.
So let's hear from the executive director of Empretec, Mrs. Wusi Pango, on the program.
Unfortunately, I think, PJ, we have a bit of difficulty on this end, but we'll be able to get Mrs. Bango so that she can explain to us about the program and how women can actually access some of the financing if they do hand in some business plans. What are your views on the issue? What kind of businesses are you getting up to as women out there? It's not all about making business plans if you are, you know, like grinding maize or grinding peanuts and you're making money out of it. Please share your ideas, because we know the situation is bad. Everybody's crying. But what is working for you as a woman? We want to hear from you today, PJ.
Yeah. Kuhlelo lethu lamhlanje sihlaziya ngathi inhlupho leza ngkhathazi ezibhekane labesifazane ikakhulu ngalesi simo esiselizweni okwamanje esomnotho ongamanga kuhle ezombusazwe ezingamanga kuhle kube sokubamba ngamandla abesifazane abayibo omama abaselela imuli zabo ukuthi bathwale amagabha avuzayo. Ikhoke sithi lamhlanje asihluzeni bomama sicebisane ngokuthi bizimusi bani ongalisungula ukuthi uselele imuli yakho. Ngaba ikuthengisa emkambo, kungaba ikuyathenga izinto phandle kwelizwe obuya uzothengisa eflea market. Kungaba ikulima sibili ukuthi ulime lokho okungakunika inzuzo ethe xaxa kulabalimayo igwayi, kulabalimayo uchinda, kulabalimayo umumbu. Sikhuluma nje lamhlanje sikhulume sixoxelo nkosikazi Busibhango umqondisi we-Enterprex Zimbabwe. Yena ke uthi basungula uhlelo kusasa balusungulela kwerusaphe okuluhlelo lomncintiswano ukuthi abasakhulayo abaphakathi kweminyaka elishumi lasiyagalolunye lamashumi amathathu lanhlanu 18 to 35 bonke abasakhulayo bangangena kulo mncintiswano banikeze ama-business plans abo. Nxa kuyukuthi unganqoba bangayibona kulama-judges azaba khona, nxa unganqoba kulo mncintiswano ulakho ke ukuthi uthole imali yenhlanyelo engaba yi-5,000 kumbe ephansi kwe-5,000. Yikho ke sazi kumbe imitshina yethu silungile ukuthi sizwe unkosikazi Bhango ekhuluma.
Mina igama lami nginguBusibhango, ngingu-executive director we-Empretec Zimbabwe. Kusasa sizabe silontsha esikuthi yi-business plan competition yethu eRusate. Kodwa loba siyilontshela eRusate simema bonke ontanga i-youth eleminyaka e-between 18 and 35 years ukuthi babuye bazoparticipate ku-competition. Liyakwanisa ukuthi nxa lifuna ukuthi libe ngabanye abaparticipate-ayo kumbe abafuna ukungena kule competition. I-competition yakhona sidinga abazabhala ama-business plans alohlonzi azatshengisela ukuthi nxa umuntu engaqalisa i-business plan le, i-business plan izakwanisa ukuthi sibili iphumelele, ikhule, ihlale iminyaka eminingi. Ama-business plan akhona kumele abe ama-business ahambelana le misebenzi eyomumbu, ngoba i-project yethu le sisungule ngendlela zokuthi besisebenza lo mumbu. So umuntu engasubmit i-business plan yokuthi kumbe ufuna ukuthi alime wona umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi ayenze kokugayisa umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi atransport umumbu, kumbe uyabe efuna ukuthi enzeni, uningi nje kusiya ngaye yena umuntu. So nxa lifuna ukuthi li-take a part, lingasithumezela ama-WhatsApp amanumber nanka we-WhatsApp 0778-022-842 or 0774-673-318. Ngama-WhatsApp numbers lawa ngizawaphinda futhi 0778-022-842 kumbe 0774-673-318.
Let's hear PJ also from Mrs. Bhango. The earlier soundbite that we wanted to play, let's hear what she had to say about some of the programs they're doing.
There is an application form that they have to complete, and there is certain criteria that they would have to meet for them to participate. And it's got to be somebody who has been in business for a minimum of 1 year. That's the target group. So we are not sort of like working with really on your traditional startup, but we are looking at a startup that has been in business maybe for a year and somebody who can write what we would consider a viable and sustainable business plan.
And after they do the plan, what next?
Like I'm saying, there is a criteria, it's a competition. Let me add that there is an opportunity to win some money. The maximum that we can give at most is $5,000, which the young person would be expected to invest back in the business to use for the business that they are submitting the business plan on. So it's a competition. After that, there's judgment. Once they've submitted their business plan, we've got our technical expertise in-house that will look at the business plans, evaluate them, and see if they meet all the criteria, and consider them for viability and sustainability, consider them for job creation and income generation. All those are some of the criteria that will be looked into. And once that is done, we announce who the winners are, and we then provide follow-up services to those winners. There will be some who will also be accorded training by our teams in both offices, training in entrepreneurship, in business management and business skills.
And if someone wanted to participate, where do they get the information?
They can either come to our offices. We've got two offices in Bulawayo and Harare. In Bulawayo, the address is 108 Samuel Parinyata Street and 12th Avenue. And the phone number for there, and this phone number is also on WhatsApp, it's 0774-673-318. So they can use WhatsApp with that phone number. That's for the Bulawayo office. The Harare office is on 34 Lawson Avenue in Milton Park. And the WhatsApp number for that is 0778-022-842. I'll repeat, 0778-022-842 or 0774-673-318. Those are the two WhatsApp numbers where they can make inquiries, as well as the physical addresses that I've given.
PJ, we heard there from the Empretech Executive Director, Busi Bango, speaking to us from Harare about a program that they are launching tomorrow in Rusape, where she's saying she's really welcoming young women, especially those in the rural areas, because this project involves crops like maize, how you can value add either collection, either storage, or generally, you know, it's PJ, you also spoke to her. What did you gather from what she said?
She says basically the business plans are around the production of maize. So whichever plans that you are planning, either to plant the maize or you are planning to just harvest the maize, or you are planning to grind into millimill.
And before we go any further, we want to really, you know, say to our listeners, we understand we didn't have any sound when we started the program, but now I hope that you can hear us. If you can, press the like button or press the love button so we know that you can hear us. But hopefully you can. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa nyaya yekushaikwa kwemari. Panguva apo mukuru weReserve Bank va Mangunjika vataura ivo nasi vazivisa kuti aiwa mabond notes akuuya PJ. Uyezve achatanga kushandiswa iwo kupera kwemwedzi unouya. Saka nasi tichange tiri kutarisa kuti zvii zvingaitwe nemadzimai panguva apo zvinhu zvakaoma munyika. Ndapi mamwe mabasa emaoko amuri kubatawo kwamuri ikoko ari kukubatsirai zuva nezuva. Uyezve taita rombo rakanaka kuti tataura naamai Busi Bango veEmpretech Zimbabwe. Vanga vari kuti ivo vari kuparira chirongwa mangwana kwaRusape chichange chichidzidzisa vechidiki madzimai nevakomana asi nyanya madzimai vechidiki vachange vari kukokerwa ivo kuti vaendese zvinyorwa zvekuti ndezvipi mabhizinesi avangade kupinda anoita nechekuita nechibage kuti unokwanisa kuchengeta kuchirima here PJ wombotaurawo nekuti wambotaurawo naamai Bango taurawo vanhu
unokwanisa kuchirima here kana kuti unokwanisa kukohwa kana kuti
unokwanisa
uchichengetedza mumatura kana kuti unokwanisa kunge uchigaya kuva nezvigayo zvekuti unge uchigaya chibage ichi kuchiita upfu.
Ehe, vadzivisa ivo kuti pane mari yakachena chaizvo inosvika iyo 5,000 kune avo vachange vachibudirira kuendesa zvinyorwa zvavo zvavanoti ivo muchirungu mabusiness plans kuti kana uri kuda kutanga business irori zvii zvaunenge uchiita uri kufunga kuti unobva papi uchienda papi uyezve wozosvika papi ivo vozovoye vachikupai unyanzvi nezvimwe zvakadaro saka vari kukurudzira nyanya madzimai echidiki vari kumaruva
kuti musatyire kure.
Musatyire kure kuti zvemabusiness plan ndingazvigonerewo kupi vapa ivo nhare dzekwa munokwanisa kuenda muHarare nekuBulawayo muchinonzwa kuti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa izvi mungapindewo sei saka PJ nhasi taita rombo rakanaka nekuti ndozuva zvirataurwa nyaya yemabond notes
saka hanza ari kutouya amabond notes lawa usiva lukhulu we banga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Mangujika uhle wabika namhlanje ku monetary policy yakhe report ukuthi ama bond notes la akuvela vela kusela nginye indlela lalabo abatshengiseleyo besithi kabawafuni kodwa ke wona ayabuya ngenyanga ezayo ekupheleni nje kwenyanga ezayo.
Mm-hmm. PJ Tombo chingamidza vanesu pa live streaming tindikukuona I Faith Cutler ari kuti atisikukunzwai Tonde Msonza tirikukuona I Polite Gwatiringa tirikukuona I Collins Machinga tirikukuona I Lloyd Msipa Esquire tirikukuona I John Makokera nemumwe wedu Gibbs Dube anenge atotaura iye kuti aiwa zvinhu zvagadzirika pane nyaya yekusanzwa saka tinokutenda iva Dube kuti maamuri kuti batira basa kwamuri ikoko PJ.
Ndanzwa kuti mbuya mutamba vanenge vapo parunhare unga vachingamidza.
Ehe, tinokuchingamidza ii mbuya mutamba.
Aiwa, tinofara makadiwo imikoko.
Aiwa, tiri wadi mbuya. Kwakadi. Kuno kuri nani mbuya? Ndati kuno kuri nani? Muri kunzwa iri mudariro iyi kuti vamangunjika. Vanovaiwa mukuru webhanga reReserve Bank vazivisa nhasi kuti aiwa mabond notes ari kuuya. Amenoti muri kuzvionawo sei kwamuri ikoko uyezve nenyaya dzemari dziri kubatika here?
Kuno kwetiri tiri kuzvinzwa izvozvo zviri kutaurwa. Asi kuno kwetiri kwanga kwakatiomera hedu mazuva aperawo. Asi zvino zvomboita vose zviri nani. Saka nyaya yemari ikato tinoona sokuti mabhondi wawo akauyawo zvavo tinogona kusirikanawo nokuti madhora achona tatitonetseka kutomawana.
Pane mabasa emaoko amuri kubata here kana ari kubatwawo nevamwe? Pane mabasa emaoko ari kubatwawo nevamwe vari munharaunda yamuri ikoko ari kubatsira here zuva nezuva? Anga amungabatsirawo vamwe vakateerera nekuti vamwe vari kuti toita sei mari yacho haisi kubatika kunyange bhondi rikauya tinoribata sei?
Isu tinoitawo mamwe mabasa edu tiri mumagrupu.
Ehe, titsanangurirei mbuya kuti anofamba sei.
Ehe, tichiitawo mabasa edu emubato wemaoko saka mari kana mabhondi wawo tinoso kuti akange avapo kuda mari yachona ingatiitirana newo. Vanhuwo vachitengavo zvinhu zvedu zvetinenge tichishanda nazvo.
Aiwa mumbo
zvona sokuti pamwe zviri nani.
Ehe, batai makadaro mbuya. Rambai muri panhare.
Zvakanaka.
PJ, we have Mbuya Mutamba who's saying that she welcomes the bond notes because she says maybe then cash will be readily available.
Yes, the cash crisis might be alleviated.
Yes, because I asked her that, you know, are there any businesses that other women in her area are embarking on that, you know, can benefit other people in other areas? And she's saying they have clubs, like saving clubs.
Saving clubs,
and
yes.
Those have really helped in her area.
Yeah. Umavilasi lapa ubekhuluma lo mbuya mutamba yena ke othi thina siyayikhwabitha indaba le yama-bond notes engxenye uhlupho lolu lokusilela kwemali lapho sisiya emabhanga esithi yena hayi idola akalibambeki vele ngalezi nsuku. Wambuza ke umavilasi ukuthi kuyini elikwenzayo lina njengabomama emangweni lapho elihlezi khona. Wathi hayi silamaklabhu silamaqembu okuncedisana njengabomama sicebisana okulondoloza imali okuthiwa kuthiwani amaqembu angu nama-savings.
Ehe, mukando mbuya menoti muripo here apa handisi kuzoti muchiripo here mutaura kuti anonzii makrabhu aya.
Tinoita maklabhu tinomati mafushai.
Ya tinyatsotsanangura
zvefushai saka tinogona kurima magadheni edu emimishandira pamwe iyaiya tobatanidza mari dzedu kana tatengesa mirivo yedu tobatanidza mari dzedu totsvaga uno vanokwereta vayavo vanosevenza vayavo vanokweretawo vaya vozotipawo mari yedu yatiberekei. Saka tinogona kuzokwanisawo kuti kana dei mari yachona iyo ikawanda nokuti dambudziko ranga ravapo nderokuti vanokwereta vaya vaigona kuzoti hatina mari kumabhengi ndo nhamo yatanga tinayo. Saka iye zvinezvi kana vo ikawanikwa vanenge vachizotipavo yava neinterestivo kana kuti 20% kana 10%. Saka ndo zvatikangotarisa kuona kuti chii chichatora nzvimbowo kana akange auya.
Munomboshandira nawo here nemamwe masangano akadai seEnterprec Zimbabwe? Vanogona kukubatsirai nemamwewo mazano?
Ivavo hatisati zvedu, tinongoronga tiri mumarendi medu metinenge tiri imomo. Taimbobetserwa zvedu nevamwe kare vakambouya vachitiudzavo nezvezvirongwa izvozvo. Saka ndiro zvataakungoita izvozvi, ndozvataakungorarama nazvo. Tikakombera vakurima mirivo yedu toona kuti totengesa sei, tobva totsvagawo vanokwereta vaya vanosevenzavo votikweretawo vobva votigurserawo mwedzi uchindipera.
Aiwa mbuya, rambai makabata zvenyu nekuti tinenge taita muteereri. Rambai makabata nekuti zvamuri kutaura zviri kutotidzidzisawo isu vazukuru venyu vari kuno kuti kuna ana fushai tatisiri kuvaziva. Rambai makabata zvenyu. Tombotora
mbenzi tingakakhohlwa ukuthi ngichasise kangamafitshane nje uhlelo olukhulunywe kumbe amaklabhu akhulunywe ngumbuya Mudamba. Uthi yena balo hlelo okuthiwa yifushayi, lapha-ke bayabuthanisa izimali zabo bayalima izivande, bathi bangalima izivande babe sebesiyathengisa imi kungaba yimbhida ngamakabishi kumbe ngama-potatoes konke ababe bekulimile, babe sebebuthanisa imali leziyana zibe ndawonye, babe sebekweledisa labo abasebenzayo abalakho ukuthi bazobisela ngesikhathi esithile sokule interest isizele okuyi-interest mbijana. Kodwa-ke kube sokubahlupha khathesi ngokusilela kwemali, labo abayabe bekweledile kabasabiseli kuhle, babe lokhu besithi asiyitholi imali ebhanga.
Chokwadi cho PJ. Tisatadzokera kuna mbuya Mutamba, tombotora sisi Ana Mukonya vari kwaMutare. Makadi yenyu?
Tiripo Makadini.
Aiwa tiri wadi. Kwakadini kumakomoyo?
Kumakomoyo kwakumbaari raiti chaizvo.
Aiwa tiri kukuzwai. Makabaajeka, tiri kubaakuzwai mani. Tiri kukuzwai zvakanaka naka chaizvo.
Handitika.
Ehe. Tatoda kubvunzawo maonero enyu nenyaya yemari iri kushayikwa munyika, uyezve tanzwa nhasi kuti vamangunjika vekureserve bank vazivisa kuti aiwa mabond notes aakuzouya, uyezve achange akutanga mwedzi unouya. Saka ameno maonero enyu, handizivi kuti muchiripo here panhare nekuti ndinenge ndanzwa dzimwe nhare dziri kudonha ipapapa. PJ. Tinenge tamai vaita tanyanyofara nenyaya yekumakumu.
Zvava zvadonhedza nhare.
Yadonha kana yambuya Mutamba anichaizwa. Saka tichangotaura hedu tiri tega PJ kuti ameno iwo uri kuzvionawo sei, nekuti ndinoziva nyaya idzodzi dzemari kana uchitumira uri kunoku zvakamira sei paunotumidzira kuZimbabwe.
Zvakangoti wome, asi chandoda kungoita kuti ndite highlight inyaya yefushai. This is a new concept, Mav. I've never heard of it. It was done in a different manner amongst the club members. That's what I know. But this one is more like chimbadzo, but in a different way.
I actually think, you know what, it's just the word which is different. But remember when we did the program a few months ago, there was a lady who actually said they were doing that. They would put money together and then lend, but only the club members.
Club members, that's what I know. Mm-hmm. But I've never heard of some clubs outside. Lending out outside.
So maybe, you know, this
so it could be, it could be that the interest rate is different from outsiders and those inside the members of the club.
Ehe, it PJ. Sekutaura kwaita mbuya mutamba changa chiri kunyanyonetsa panyaya yefusha ipari zvino ndechekuti vanhu vari kuti kumabhanga hakuna mari.
Hakuna mari.
Eh, mari ndinayo o I phone yangu itarisa balance irimo I asa handiri hakuna ndoitora sei. Saka ndozvavari kuti ivo ivo sekuona kwavo vari kuona kunge kuya kwemabhondi kuchavabatsira.
Pamwe kuchavabatsira nekuti ivo havasi kubuda kunze kwenyika kuti vanotenga zvinhu zvavo kana kunohoja. Ana mukonya sisi vanenge vadzoka rekwa mutai.
Ndaiti mbonzwa. Kumakomo yota atanyanyowo fara mani. Tafara zvekubva foni yadona. Makadi.
Hello.
Andisi vendiriku foni yacho iri kutinetse.
Hello.
Tiri kunzwa nevari kunzwa kwavanenge vari kuti foni yacho inenge yadona. Asi pane avo vanoita zvekutengesa sekutaura kwaunga uri kuita PJ zvinenge zvichavatinetsei. Nekuti kuti uzobudisa
vano vanoenda kunze kwenyika. Nekuti mabondi nosa haashande kunze kwenyika anoshanda munyika chete.
PJ tinenge taita rombo rakanaka. Mai Busi Bango vanenge vari panhare rigatimbo vachingamidza. Mrs. Bango, I know today we really monopolized your time, but welcome to the program.
thank you very much.
Yeah, siyakwamukela nkosikazi.
Ngiyabonga mamlinjani.
Yeah, it's pili.
Maybe if you can just give us in brief, we are mainly looking at women's issues. How can a woman in the rural areas benefit from this new program that you are launching tomorrow? Some may say, I don't know how to write a business plan. How do they go about it? Tell us a little bit about that.
What we'll be doing is some will have to come to our offices. And unfortunately, we only have two offices, one in Bulawayo, one in Harare. That's where they will be able to get the best sort of like support in terms of writing these business plans and coming up with a document that can be considered viable and that will have a great potential to actually make it into the competition. So we will be giving support towards the writing of proposals by somebody making themselves available at our offices. Unfortunately, we don't have the resources to be able to go to all the different parts in the country for us to sort of like avail this information. Yeah, we would also love to appear on media like we're doing now, where we can share in more detail, you know, the how one can do a good document. But again, some of the media has got cost implications to it. Some of it is available, you know, without any cost like we're doing in this instance.
Maybe in brief, if you can just briefly give us a few pointers.
Summarize,
to someone listening right now, what can they do? They want to really put in a proposal. They are sitting out there listening to this program.
What is important, I think, clearly, one has got to come up with a proposal that has to do with maize. Yeah, it's got to be a business that links with maize. Anything around maize. Whether somebody says they want to go into the processing of maize, whether somebody once says they want to go into the ferrying of maize from one place to the other, or the marketing and selling of maize. So that's the key thing. It's got to be a proposal that speaks to maize, because that's the value chain that we are working with. The second one, one needs to have a market, because business starts with a market. There is no way that you can say, I'm going to start this business and there's no market for it. So you need to be able to say, if I start this business, I know there is a market, and this is how I know there is a market. I've done this, I've done this. I've been offering some other product, and I know people have been asking for this kind of thing. The next thing is to be very realistic. Don't put in figures there that are way out.
PJ, that's a very good point right there.
Yeah.
If you can just summarize. So don't overestimate.
Don't overestimate, and at the same time, don't underestimate. So realistic is both ways. you will find somebody who will put in figures of numbers of people. And even when you look at it, those figures or those numbers of people are not even the population of Zimbabwe. I know this is a ridiculous example, but what the point is, be realistic about the figures you are putting down.
Yes.
Whether it's the size of your market to say, in my locality, if I start this business, I will be providing my service to so many people. Remember, we can cross-reference and cross-check the figure. So the figures have got to make sense. It is the same thing even with the money. Don't go and ask for money and to say, I'm buying this part, this type of equipment or this kind of a gadget. And when we check on the prices of those gadgets, we find that there is no gadget of that price of money. So be very realistic about the size of your market. Be realistic about the financials, you know, what your business requires. Human nature, we tend to always overestimate. But that can actually cost you, and it can make you end up losing where you could have maybe won the competition. So I think in a nutshell, those are the two that I would emphasize. Also, highlight the fact that you've got the skills.
Yes.
It doesn't help to go into a business only to find that you don't have the skills. And when I'm saying that you have to do, that you have the skills, it doesn't have to be you in particular. Can say, I will work with my son or I will work with my neighbor who has this kind of skill. So there's got to be the skills available for the business that you want to start or for the business that you're already in and that you want to expand on. I think the other key thing that I actually should have mentioned earlier on is the fact that if somebody has to have been in business for at least a year, we're not working with startups. And by startups, I'm talking about a business that is completely new.
If I may just come in there, Mrs. Bango, maybe PJ, we can quickly go to you for Ndebele so that I will translate into Shona later on. Go ahead.
Yeah, ungathi fahla fahla ngamancane hantsi sikubomekwikelile sikwemukele kuhlelo lwethu. Ungathi fahla fahla nje ngamalutshwana amazwi ngohlelo lwenu lolu olomncintiswano ukuthi vele iziqondiso zokuthi umuntu abe asubmite i-business plan yakhe.
Yeah, okukhulu balaleli ukuthi umuntu ukhangele ukuthi ubone ukuthi i-business leyo iqalisayo kumbe i-product kumbe i-service ofuna ukukwenza kule market yini lapho othi ufuna ukuyenzela khona or kule market yini lapha othi uzafuna ukuthi uprovide i-service yakho leyo kumbe i-product yakho leyo ikhona. So that's the first thing. And okwesibili ukuthi i-market yona leyo kumele isilinganiso sayo sibe reasonable. Kumele kube yinto elengqondo kumbe engathi yenza isense. Ukuthi usitshele ukuthi uzaprovide i-service yakho endaweni enje, engokuthi uthatha abantu bematopu, isigaba sematopu, ufica ukuthi uqambe iqembu labantu elikhulu eledlula even abantu
beZimbabwe yonke.
Even iZimbabwe yonke. Akusoze kusebenze. So that's the first thing, ukuthi kule market yini for i-product yakho kumbe i-service. Okwesibili, imali ozayifuna ukuyicela lakho kumele ukuthi imali liyana ibe yinto elehlonzi. Angikwazi ngathini ngesiNdebele kuse, kodwa ungaqambi inkalakatha yemali kumbe uqambe imali enlutshwana
kakhulu
ukuthenga into enje ezancincedisa kubhizinesi. Sithi sesikhangela sesi-check-a kuma-records sithi ukuthi into yena leyo kumbe ichipile kulale imali oyifakileyo kumbe iyadula kulale imali oyifakileyo. Mbona ngani okukhulu engingakuthi nje fahlafahla ngamancane yikho khona lokhu.
Uchilo njalo ukuthi alifuni labo abasacathulayo.
Hayi, asifuni umuntu ongekho ku-business. Sifuna umuntu oseku-business at least esilomnyaka leyo business. Yiwa abantu esifunayo kumbe yena umuntu eku-business esilomnyaka.
Yeah.
PJ ai watanyatsonzwisisa sindomboti de ne rurimi rwamai kuti amai bango vari kuti ivo munhu kana achinga ari kunyora zvirunyorwa zvake zvebusiness plan ngataura iye chokwadi kwete kutaura mari iri pamusoro soro kana kuti iri pasi pasi uye zvene kutaura zvimwe zvinhu zvisingazonyatsobuda zvakanaka sekutaura kuti ndichatenga chakati iye achiziva zvake kuti achisi kuenderana nebusiness raanenge ari kupinda uye zvevari kuti vachabatsira ivo vanhu vanenge vakamboita mabhizinesi ayo kwegore rimwe nekuti havasi kukwanisa kubatsira vachiri kutanga asi vari kuti zvakanaka kuti munhu unge uri kuziva basa rauri kuita kana uri kunyora business proposal yako ibva wataura kuti ndinoita zvakati uyezve ndichaunza zvakati kana kuti mwana wangu achange ari kuita zvakati kana sisi vangu kana mumwe wari professional ari kupinda imomo saka madzimai musatyire kure nyanya vari kumamisha vari kuti ivo aiwa tinobatsira hofisi yavo yakavhurwa inogona kubatsira kuti unonyora sei kana uriwe unonyanyoita nyaya yekuita zvekurima chibage kana kuchitengesa kana kuchidzvura kana kuchigaya chero uri kutaura iwe kuti uchazoita sei mune ramangwana kuti uwane kwekutengesera chibage ichi
kana motikari dzekutakura chaizvo
zvese izvozvo zviri kunzi aiwa tinokwanisa kushanda nemi nyanya madzimai vechidiki tomboenda kuna My Melody. My Melody makadiko? Hello, My Melody.
Ndinozvaitaura, hello.
Hello, My Melody, muri ku South Africa. Kwakadiko ku South uko?
Ndinozvaitaura, ndinozvaita hako, hamenzirise iko.
Aiwa, kuri nani, muri kunzwa iri mugango iyi. Nyaya yenyaya dzemari nemabhizinisi ari kubatwawo nemamwe madzimai panguva ipo zvinhu zvakaoma munyika handizivi kuti ikoko kusouth africa pane zvamuri kuita here sezvizvarwa zvezimbabwe kuedza kubatanidza zvinhu kuti mubatsire vari kumusha kana kuzvibatsirawo imimi
haa chai zvatiri kuita pa zvatimhuka kuita zongoshanda shanda kuti tingowanawo zvokuya muringa nazvo kushanda mudzimba mumapurasi
mari iri kubatika here amai Melody yekutumira kumusha
mari chaisombonyatsobatika ndinoonzwa kuti randi racho rakadonha saka zvango zvongosingawo chingobatabatawo tiriyo but hazvavangoome saka totonzwa totora zvemabhondi
ehe ndo zvandanda kuda kutobvunza kuti muri kuiona sei nyaya yemabhondi
zvavomboisawo mabhondi acho pamwe zvinhu zvingaite nani munyika timbotiona kuti zii chingachinje
saka imi muri kuti aiwa mabhondi ngawe aiwa pakanaka mai Melody nekuti kufungawo
kwenyuk
asi tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu mai Melody aiwa muve nezuva rakanaka
kulundi akatotibata mutonzatotokona kuatotanyatsotaura kosora vedu
saka pakanaka kana muchiri kuda kuramba muripo rambai muripo toramba ichitaura nemi chino chirongwa ndechenyu imi madzimai
vari kuti vane flu
vane flu okay
vari kukosora
aiwa saka muve nemunaye tozotaura nemi zvemunguva inotevera aiwa mwari akuitirei zvakanaka
mamunyela yemavhela slow otiyenana amabhondi notsika abuye uyasekela umbono wokuti amabhondi notsika abuye engxenye angayehlisa udubo lolo olokusilela kwemali abantu bale mbono echiyene
vanhu vanoona zvakasiyana nekuti kana mbuya mutamba vari kuti aiwa ngawe nekuti vari kuti ivo mari yacho haisi kubatika kunyange ukati iwe une US dollar riri mubank usingakwanisi kuriwana zvinobatsira chii mabhondi noti achona ngaauye tozozvaona auya saka ndo zvimwe zvatiri kutarisana nazvo asi dai takwanisa kuwanawo vanoita zvekutengesa kunze kwenyika zvaizobatsira kuti tinzwe kuti kwavari ivo vanoita zvekutengesa ndoona kuti tamboedza kubata amai ana mukonya vari kwamutara asi nhare yavo yadonha asi taida kunzwawo kwavari ivavo kuti zvinozovafambira sei mubhizimisi PJ
hayi aba abanye abalaleli bale mbono echiyeneyo abanye ngabathi amabhondi notsika abuye abanye njalo ngabathi amabhondi notsi hayi abawafuni kuke waba lokutshengisela usakhumbula amavelas abantu bedemonstrator ukuthi asiwafuni amabhondi notsi kodwa ke sokufike isikhathi sokuthi umangujika uthe kula ngenye indlela ukuze silungisise udubo lwemali kumele zilete amapoint notes and ayabuya amapoint notes lalo bala demonstrate ukuthi kaliwafuni ayabuya abanye njalo yiba abakhangela ngenye indlela bathi asikeleni sibone ukuthi aw angabuya azakwenzani and panevamo vatereri vanga vachitotaura kuti ngezinye indlela bafuna sebefuna ukuleta izimdola
tiri papo PJ tine vamwe vatereri vatambenge tavunza nyaya iyo yekuti nyaya yemabhizimisi kana yemari iri kufamba sei munyika mhenu kana onawo mapeji eta printa pa VOA shona vari kutaurawo maonero avo tinabongani mupofu ari kuti zvinorwadza asi ukuda kunze kubuda kunze kwenyika ukabuda kunze kwenyika unogona kuchengeta muri zviri nani pane mabasa akawanda emaoko asinei nechikoro kune mabasa akawanda emaoko asinei nechikoro saka unokwanisa kurarama uko kuonerawo nawo kwa mukoma ebongani mpofu tawanda manda ari kuti upenyu hwemadzimai hwakaoma zvakanyanya kupfuura murume nekuti vazhinji kuno kudiaspora kusouth africa vakadzi vari kutengesa muviri wavo kuti vawane cheruviri kuonawo kwake uko vamwe vamwe vanyorawo zvimwe zvavo
zvisingaverengekiendenenge waba mapepa angu iwe
hazviverengekai vaverengai zvenyuwai
aya hanzina mukoma Elliot Mangombe minduro yamwari inononoka but paZimbabwe apa handizivi musiki vatirongerei nekuti zvinhu zvangooma hatiri kuno zvedu kwazuma hatizorari nenzara uye kumusha tinovapawo zvichienderana nekuwana kwedu zvinova ndizvo zvangotaurwa zvekare namai Melody vari kusouth africa kuti tinongotumirawo tushomaitwototo kwatiinato tumarandi asi iko zvino izvi nemhaka yekuti exchange rate yacho yakasiyana havazowaniwo pakadaro saka pamwe mabond notes akauya anongoitawo pamwe zviite nani mbichana
ndina sisinyasha chikanda vari kuti ivo takambotengesa airtime zvakaramba ndikazoona zviri nani kuenda kune dzimwe nyika ndokwandave uyezve kurarama kuri nani saka kutaurawo kwasisinyasha vanga vari paVOA shona tinokutendai vese vakwanisa kunge muchitipindura mubvunzo wedu wanhasi rambai makateerera zuva nezuva nekuti tinogara tine mubvunzo yatinobvunza muchitaurawo pfungwa dzenyu ipapo PJ
avanenge ivo vakaita sevebhala kutenana ndimbona ngani ngavesilisa vodwa kumbe vangava vane embavonileyo vati vona umumo wezinto usutuma abesifazana ukuba bathengise imizimba yabo ngabesilisa bonke yiko okusethisayo ukuthi zvese zvanyorwa nevanhurume vandaverenga vanosvika vana chaivo vese vari kungoti vanhukadzi vanotongovapfambi mumabhawa nemumikoto zvese zviri kutaurwa nevanhu vechirume saka handioni kuti ndizvo zvega zvinogona kuitwa nevanhukadzi
aiwa asi pana vamwe mukoma Joseph Makuyana varipapa paVOA shona vari kuti maonero angu zvikuru sei kune vanhukadzi sezvo chirongwa ichi ndechavo one family plan itai family planning kuti muve nevana vashoma two ngavashandise makondom echikadzi allright regai nditi zvibatei madzimai uye regai kuchichidzirwa nevebatongerwo yenyika sezvo varume vachitadza kutonga nyika ndopfungwa dzangu saka iye ari kutiwo madzimai aiwa simba riri mamuri hamunyatsoriziva muri kuita basa rakanaka asi shandisai family planning vana vaite vashoma maonero avo
ye lokuze uvava lowo ukhulume kahle yena ke ucebisa abesifazane ukuthi lilawo amandla okuthi nanana liguqule impilo zenu zibe ngcono okukhulu kakhulu ukuthi ngalezi zikhathi zobunzima kanje akumelanga lawo ususiba labantwana abayidazini uyabaselela ngani uzabalimelana ngapi kwangkhona njengoba nalanga lezi nsuku izulu kalisani ungathuthi uyayenza imisebenzi yezandla yangkhona bangaba baningi abantwana bangkhona baza kudlala ikho ke vele hlela kuhle imuli yakho.
Maybe PJ, we have not forgotten Mrs. Bango. You're still on the line. Just to give you more time as you prepare for your launch tomorrow. So tell us a little bit about this launch. Where will it be and how can one get there?
We are going to be launching the program in Rusape tomorrow morning, right in Rusape town. And the reason why Rusape is because the granaries that were used, devised to deal with aflatoxins, the testing of those granaries was in two districts, that is Shamva and Makoni.
Mm-hmm.
So that's why we are going back to where the experiments and the testing of the granaries was done, the granaries for storing the maize.
Mm-hmm.
So we are launching in Rusape, but we are also going to be briefing the young people in our offices in Harare and Bulawayo during the course of next week. I think most likely on Wednesday in both offices.
Mm-hmm.
So we would want as many as possible of young people to come to our offices in Bulawayo and Harare so that we give them more details about this competition and what they can do and the kind of support that we can give them.
Mm-hmm. Maybe in brief, if you can let the listeners know where you are situated in both Harare and Bulawayo. Before I turn you over to PJ.
in Harare, our offices are on 34 Lawson Avenue, 34 Lawson Avenue in Milton Park. And then in Bulawayo, we are on 108 Samuel Parirenyatwa Street and corner 12th Avenue. That's where our offices are.
Thank you very much, PJ.
Yeah. Ungati fahla fahla ngamancane uhlelo lwenu lolu kumbe ngithi umncintiswano wenu lo kungani lithena naliyasungulela eRusape kulalabo abakubulawayo abasecholocho abasegwanda abalabo abakade bangathanda ukuthi bafinyelele bazozizwela lawo.
Uthi sikhethe ukuthi siye lisungulela eRusape
kungenxa
yokuthi iziphala lezi eziyizo ezazi-experimentwa ngazo ngama-scientist ezokuthi ziyehlise imikhuhlane le emumbu okuthiwa ngama-aflotoxins iziphala zakhona zathi sezidevelophiwe sezithestwa zathestelwa emakoni laseShamva. Ngakho-ke sikhethe ukuthi siye lapha okuleziphala zangakhona i-one district yakhona eyiyo iMakoni. So siyayenzela eRusape, which is the nearest town to i-district yonale iMakoni.
So ukuze abasakhulayo bafinyelele ukuthi bangene kulolu hlelo, kulokunye yini oliza kwenza ngemva ngokusungula lolu hlelo kusasa?
Yes, visa siyamema ikakhulu ngathi simema abakhulayo bona labo between 18 and 35 years old. Siyabamema kumahofisi ethu kobulawayo laseHarare ukuthi bavuye sizoncedisa sibachasisele more ngalo uhlelo lolulosi lokuthi nxa belesifiso sokuthi baparticipate kucompetition leyi bakumele benze njani.
Yeah.
So bengafika kumahofisi yethu during the course of next week mbona ngani ngolwesithathu khona kobulawayo laseHarare. EHarare ihofisi yethu iku 34 Lawson Avenue, Milton Park. Kobulawayo siku 108 Samuel Parirenyatwa Street and corner 12 Avenue. Yikho lapha amahofisi ethu akhona.
Yeah. Umncintiswano lo uqalisa kusasa uyegcina nini i-deadline yokusubmitha ama-business plans?
Nxa siwulonja ekho ukuqalisa kwakhona sibili. I-deadline yokuthi ama-business plans kumele abe sekhona ngumhla ka-15 October. Inyanga yona lezayo. Ungaletha i-business plan yakho mhla ka-16 kumbe mhla ka-17, hhayi asoze siyivume. Sizathatha ama-business plans azangeniswa kusukela kusasa khona lapho silonja kuze kube mhla ka-15 October.
Yeah.
Silama WhatsApp numbers njalo engingathi abantu abakwanisa abenelisa ukusebenzisa ama WhatsApp bengasithumezela ama WhatsApp nxa befuna ukubuza some more.
Yeshonoke inamba
WhatsApp numbers lawo.
Yeah.
Yeah, ama numbers akona ngusizathi ngu 0778.
Yeah.
022 842.
Mm.
0778 022 842. Esibili 0774 673 318.
Okay, Mrs. Bangu, I'm gonna ask you to just stay on the line as we take our caller, Sisi Eunice. Makadi, Sisi Eunice. Hello.
Hello, ndiri kukunzwai.
Ah, tiri kukunzwaiwo. Muri kufona muri kupi Sisi Eunice?
South Africa.
Oho, kwakamira sei ikoko?
Ah, South Africa kuri nani.
Ehe, muri kunzwa nyaya iri mugango. Tiri kutaura nyaya yekushaikwa kwemari nemamwe mabhizimisi angabatwe nemadzimai panguva ino, zvinhu zvakanyanyooma munyika. Uye zvine nyaya yekuti tanzwa nhasi. Vamangunjika vekuReserve Bank of Zimbabwe vati aiwa mabhondi ari kuuya uye zvachatanga kushanda mwedzi kupera kwemwedzi unouya, motipowo pfungwa dzenyu ipapo?
Ya, pamabhondi kwena, pfungwa dzangu pamabhondi kwena ndoti bhondi kwena hariiti zvaro.
Aiwa, bhondi kwena Sisi Eunice ratovako chisikwa mabhondi notes.
Oh, yeah, business, yeah. Kuna South Africa, I know kuti togona kuwana mari. But kweitumira kuZimbabwe, inogona kusvika isiri kutoreka mubhengi kana eco cash.
Saka imi muri kurifarira here bond note iri kana kuti kwete?
Ah, bond note hatirifariri.
Uyezve pane mamwe mabasa emaoko here amuri kubata imi semadzimai imomo muSouth Africa, ekubatsira nawo semhuri uyezve ekubatsirawo vari kumusha. Ndaapi hamungatauro wangabatsirawo vamwe vakange vakateerera panguva ino?
Ya, tiri kuno South Africa takauya kuzotsvagamari chokwadi chocho. Nekuti takabva kuZimbabwe toma nurse aid, so kuno kuti ungoshandawo kuitira kuti tibetsero vamwe vari kuZimbabwe.
Saka basa iri riri kunyatsokwanisa here kukupai cheruviri chekuti mubatsire vari kumusha?
Aiwa, tiri kuno South Africa zviri kuita.
Aiwa, pakanaka Sisi, muri kusaunda kunge musista vechidiki, saka tinofara kuti tanzwa kubva kwamuri ikoko kuSouth Africa.
Aiwa, tinozvikudza.
Ehe, muramba muchishanda nesimba.
All right.
Ehe. PJ, we heard there from Eunice, who is based in South Africa. She's saying she's a young lady and she went into South Africa as a nurse aide. So she's saying from the work that she's doing, she's able to save a little bit of money and send back home.
Yeah.
But the situation of the bond notes,
not supportive.
Not supportive. So she's not of the same opinion as Mbuya Mutamba. Nevamwe vambota vatataura navo vaya vanga vachiti ngari uye zvaro
My melody. Yeah.
Vachiti ringabatsire panyaya yekuti ukatumira mari kumusha unogona kushaya mari yako. Saka zviri nani kuti uwane mari yacho iri mubhondi pane kuti wobva waishaya.
Nzaitando kuti mbuyele unkosikazi Bhangu asikhulumeke ngehlangothi as a competition lay ama categories ama business plans lawo.
Hayi, akuna ma categories.
Hayi.
Business plan nje asiyehlukanisanga.
Hayi, kodwa ukuchilo phela ukuthenana na kuyehlukana ukuthi ufuna ukuthi ukulima ukuthwala izinhlangothi engikhuluma ngazo.
Sizikhangela zonke.
Yeah.
Just one.
Kodwa ke ongatha okuthena sibanxusa ukuthi
yenifuna ukulima umumbu.
Yeah.
Omunye akhetha ukuthi mina ngifuna ukuthi ngiwuthwale umumbu.
Yeah.
Omunye athi mina ngifuna ukuthi ngiwupakishe umumbu.
Yeah.
Ngimthatha umbulana ngidinge ama kumbe ngipakisha kuma plastic kumbe ngipakisha kuma khaki paper kumbe ngipakisha ngapi lokho sokuyikukhetha kwakhe.
Yeah.
Omunye kumbe athi mina ngifuna ukwenza okokugiga umumbu.
Yeah.
Omunye athi mina kumbe ngifuna ukwenza ukuthi ngenzeni ngithengise lokho okuncedisa umuntu ukuthi ahlanyele umumbu. Engiyalahlekalayiza kumbe izinto ezinjalo.
Oh yeah.
Omunye laye athi mina ngifuna ukwenzani ukwenza zona izigayo inxilo kyalo isiphala zangakhona leso lapho sengikhuluma ngabantu abawelidayo
yeyisibila
ba abantwana i-age group yena le aba umuntu othi ufuna kwenza ze welding mbona ngani mina ngingazi welder iziphala lezi ezivunekayo so ngathi yiwo nje amanye ama categories esilawo
elilawo
pijere kai apa ndakumboti maibhango mumboti ndambokupa inguva mumboti dambu nechiona kuti ndezvipi zvamuchange makatarisa tinoona kuti mataura imi kuti vanofana vanokwanisa kupinda mu chirongwa ichi chemabusiness plan vanofana kunge vari kushanda nenyaya yechibage asi vanogona kunge vari kushanda mune zvipi nezvipi nezvipi kune avo vakateerera
Ma categories acho. Anoti mume angati ari kuta kurima chivake chacho. Mume angati anota kupeka chivake chacho. Mume angati inini ndiri kuta kutakura ma raw materials acho, izo simbi zacho zokuveza. Ino chigranary chacho ichocho. Mume might say inini ndiri kuta kubatsira vanotakura kuti ndiite business yangu. Ekutakura chivake mume ati ndiri kuita kupeka achitsvaka zvekupeka whether achitenga packing machine yake or whatever it is so ndiyo mamwe makategories iwayo
aiwa tinotenda chaizvo maibhango PJ maybe to just acknowledge some of the people that are live streaming with us we have a polite Gwatiringa who's saying thank you Enoch Mutamiri who's saying oh there is sound now so they can hear us loud and clear And Raso Moyo, who's saying we can hear you loud and clear. Passmont Lovu, welcome, we can hear you loud and clear. Kudzaisa Maita, arikutiye Madora atiri kushandisa, akashiba. Anotoda ma gloves kana arima kana uri kuda kuashandisa kana atori mapondo wes kutaura kwake tinasisi Emilda
anotowacha vamwe
tinato chingamidza zvesisi Emilda chie chigs vanga vari kuti ndifonerei asi nguva dzedu ndo dzinenge dzadyanana tichaedza kukubatai svondo rinouya asi vativo sisi Eunice munenge muri kurasika panyaya vari kukomenta nezvataurwa nasisi Eunice vatataura navo kusouth africa maonero avai saka tinokuchingamidzai vese vari palive stream pj
siyalamukela lonke abasilandelayo ababukele lolu hlelo luphuma lapho sistreama live ku-VOA Ndebele ekhasini lethu ele-Facebook kanye laku-VOA Shona ekhasini le-Facebook njalo siyalibonga ngokulalela kwenu libe lokhu lisisekela kulabo akade sebefake le nombolo zocingo zokuthi silithinte hhayi isikhathi kasisavumi sizaphindela kini kwelizayo iviki elizayo sesilolunye udaba kodwa-ke ama-phone numbers hhayi lokhu esiwagcinile lisisekile qhubekele phambili lokhu lisisekele
aiwa iro idama pj kuti chokwadi tinotenda vese vatitumira mafone number avo pangave pari pavoa ndebele kana pafacebook ndebele kana pafacebook page yedu yevoa shona nestudio 7 english tichakubatsai svondo rinouya nekuti nhare dzedu nhasi sekunzwa kwamaita dzaa dziri kudonha dzimwe hatisi kutombokwanisa kana kupinda asi tinotenda musaore mwoyo rambai muchitsigira chirongwa chirongwa ichi ndechenyu nyanya madzimai maibango maybe just to round up because today you have been our super guest and we thank you for that maybe to just round up what is the prize for someone who wins this award or the grant how many grants are you going to be taking
We are looking at giving three prizes maximum of $5,000 each But it depends on the business plan. That's why initially I was talking that some people you might put figures that are not realistic. So I don't want to for people to start saying, no, I must put a business plan that will go for 5,000. It has to be realistic and it has to speak to what you are writing there.
Yes.
It's possible that we can even give less if your business plan requires less. So... I'm giving this to say the prizes is maximum five.
Yes.
But we can divide that amongst a lot of other people.
Aiwa, vane nzeve vanzwa PJ maibhango vari kuti ivo. Aiwa, prize hombe ndeye $5,000. Asi panokwanisa kunge pane vamwe vane business plan yavo inodawo mari shoma. Saka tikawanawo kana vatatu kana vaviri tinogona kudambura mari iyo $5,000 tichipa vamwe 2.5 mumwe 2.5 zvichienderana zvakadaro. Saka vari kuti ehe vari kuti ivo aiwa musaore moyo nekuti ini ndofana kutonyora business plan yangu kuti isvike pa $5,000. Nyora zvinoenderana nezvauri kuda kuita. Kana zvauri kuda kuita zviri zve500 nyora izvozvo unopiwa iyoyo. Saka tinongoyambira madzimai aruko kuti kana mamuri kukuya nzungu dzenyu muchigadzira imi peanut butter kana dovi uhouno mukano. Aiwa PJ.
Asi shibange chiri kudiwa. Aisiya livonga sibili siyabonga kakhulu unkosikazi Busibhangu. Onguye osiphathisileyo kakhulu kuhlelo lwethu laloba incingo lapho zisigade zisiduba lapha lalapha ya. Oliver lelisayo kwamanje. Praxitus Jeremiah. Nzithi asibeke ithuba elifanayo njalo. Ngevikelizayo. Ngasikhathi sine asiyihluzeni bomama.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying join us again next week here on the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women, and have a great evening. And don't forget to join us next week. Musakanganwe kunge muri pano pachirongwa chemadzimai. Chirongwa ichi ndechenyu. Tiudzei zvamuri kuda kuti titaure nezvako pa Facebook page yedu VOA Shona, VOA Ndebele, ne Studio 7 Live Talk.